Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu kurume 1/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inobatsira Zimbabwe nemari yekutenga chikafu inoita mamiriyoni 10.5. Vamwe vagari vemuHarare votarisana nedambudziko rokushaya mvura. Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa panguva iyo bato iri riri kugadzirira kuita kongiresi yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica kuburikidza nesangano rayo rinopa rubatsiro reUnited States Agency for International Development USAID nezuro yakapa rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10.5 emadhora kuitira kuti mari iyi ishandiswe mukutenga chikafu chekupa vanhu vakatarisana nenzara. Mumiririri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakazivisa nezvorubatsiro urwu nezuro muHarare apo vasangano reUnited Nations raiparura chirongwa chekupema mari inoita mamiriyoni 234 emadhora yokubatsira vari kutambura. Sangano reUnited Nations iri rakapawo rubatsiro rwemari inoita mamiriyoni 10 emadhora iyo yakaziviswa nemukuru anoona nezvorubatsiro vaMark Lowcock avo vari kushanya muZimbabwe. VaLowcock vakasanganawo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivazivisa nezvokuparura urongwa hwekutsvagira Zimbabwe mari. Vanhu vanosvika mamiriyoni 503 ezviuru vanonzi vanoda rubatsiro gore rino, asi rubatsiro rwuri kutsvagwa urwu runonzi ruchapiwa kuvanhu vanosvika mamiriyoni 202 ezviuru. Kunyange hazvo hurumende iri kuti ine chikafu chinosvika matani 500 ezviuru chiri parutivi, vakawanda vanoona nezvorubatsiro vanoona nezvorubatsiro vanoti nyika inoda rubatsiro nokusakisa sezvo gore remwaka uno rakaderera nekuda kwekusaya sekusanaya kwemvura zvakanaka. Nyanzvi dzekurima dzinoti kushayikwa kwemvura yakakwana mwaka uno kuchaita kuti goho rechibage ridzikire kubva pa 1.7 million tons akawanikwa gore rapera kusvika pamiriyoni imwe chete yematani. Mukutarisa nezvedambudziko renzara iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vaMachinda Marongwe kuti tunze mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu.
Chokwadi chiripo Jonga ndechekuti tiri panguva yakaoma, gohwo harina kufamba zvakanaka. Kwatinoshanda isusu kwatinenge tine atinoti mabasa atinobata neveruzhinji, tinoona gohwo risina kufamba zvakanaka, chibage hachina kukwanisa kusvika, zvichireva izvo kuti rino richava gore renzara. Tinoona zvakare zvichiratidza kuti vanhu vachaita nguva yakati rebei yavanenge vasina chokubata cheuviri. Uyezve nemazera auno zviita kuti kana mvura isina kunaya zvakanaka, zvinorevawo futizve kuti even nemombe nezvifuwo zvedu zvinoshaya mvura. Saka tine tarisiro yekuti achava nekutambudzika kwakanyanya. Asi chimwe chatazonyanya kuona chiri kunyakutibata seOxfam nyaya yekuti chiri maguta. Makore saya taiziva zvara chionika kumaruzevha kana mburi yatadza kunaya. Asi nenyaya dzekuoma kwakaita nyika nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe, tiri kuona vanhu maguta zvakare vachitotarisa kuti vachada kubatsirwa nezvokudya kunyanya sei vanhu vechikadzi. Saka tiri kutoona kuti panogona kuita dambudziko gurusa kana vanhu vakazobatsirwa.
Tiri kuonawo masangano akaita seUnited Nations vatotanga kusimudza mureza wekuti vanokwanisa kubatsira vekunze vakwanise kubatsira vachiti vanoda mari inoita $234 million. Zvingabatsira zvakadii kana vari kukumbirwa mari vakanga vakwanisa kubatsira United Nations?
Zvinobatsira zvikurusa nenyaya yekuti isusu tinoshandawo pamwe chete neUnited Nations. Pachikumbiro chakaitwa ichi takatochinyora tiri pamwe tikawirirana kuti takaona mari yakada kudaro. Zvinobatsira asi hazvigadzirise dambudziko remunyika, nokuti dambudziko ratinaro rakakurisa. Kunotodiwa kuti dai zvaigona takwanisa kuwedzera pauwandu hwemari iri kudiwa iyoyo.
Takaonawo muzinda weAmerica muZimbabwe uchizivisawo zvakare kuti wabatsira nemari inoita $15 million. Uwandu ihwohwo hwakawedzerana neUnited Nations, hamuoni here zvichibatsira?
Zvinobatsira zvikurusa. Tinoda kutenda hurumende yeAmerica yapindira zvikurusa munyaya yeZimbabwe ichibatsira neuwandu hwemari yakadaro. Gore negore hurumende yeAmerica tinoiziva ichipindira zvinhu zvaoma munyika. Saka tiri kuona ichiendera mberi nekumira pamwe nevagari vemuZimbabwe ichibatsira.
Totarisawo kudivi rehurumende, muri kuonawo iri kuitawo zvakadii? Tichiona kuti masangano akazvimirira ari kubuda pachena mukupema, hurumende hatisati tanzwawo kuti zvakamira sei.
Jonga nyaya inoitika ndeyekuti kazhinji kacho flash appeal kuti idaidzirwe semadaidziro ayaitwa neUnited Nations. Kazhinji kazhinji tinoziva kuti hurumende inenge yapa bvumiro kuti zviitike. Saka tisingazozivi vose vanhu vanenge vatishanda hedu tiri patinenge tichishandira tisingakwanisi kutaura takamirira hurumende. Asi tatoziva nechekuti pabasa ratiri kuita tiri kuwana rutsigiro nehurumende kuti mari ikwanise kuuya. Tisingachazivivo isusu kuti hurumende iyo pachayo inenge yaunganidzawo pakadii.
Avo vanga vari mukuru wesangano reOxfam muZimbabwe vamachinda Marongwe vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yavo iri kukumbira kunzwirwa tsitsi nevagari veguta reHarare zvichitevera dambudziko remvura iro rawira guta iri. VaChideme vanoti dambudziko iri rawedzirwa nekudzika kuri kuita mvura mumadhamu maviri anoti reHarava neSeke, ayo anowanisa guta iri mvura, pamwewo nekushayikwa kwemari yekunze kuti vatenge mishonga yekuchenesa mvura. Kanzuru yakatozivisa kuti misha inogara vanhu iri kumaodzanyemba ichange chishayiwa mvura kwemaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti mazuva matatu pasvondo. Kwemasvondo matatu adarika, kanzuru yanga ichiwanisa misha yemabvuku netafara mvura misi yemugovera nesvondo chete. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Wangu tiripa dambudziko guru zvikurusa maringe nekuwaniswa kwemvura. Sezvinozikamwa nevanhu vose, nyika iri panguva yedraught, hakuna mvura yakakwana iriko. Iko zvino tine madhamu anoti Harava neSeke haachakwanisi kuburisa mvura yakawanda. Izvo zviri kusakisa kuti tinge tichichenesa mvura kamwe chete kuPrince Edward pasvondo. Zvova zvaafecta nzvimbo dzinowana mvura kubva kuPrince Edward water treatment plant. Touyazve kumoton Jeffrey, tine dambudziko rekuti mvura yatinochenesa pazuva yambotidzikirei zvikurusa. Izvi zviri kubudikidzawo nenyaya yekushayiwa mari yokunze yokutengesa mishonga yakakwana. Kana tisina mishonga yakakwana, tinoti mishonga iripo iyoyo toisevenzesa zvekumbunyikidza kuti tichenese mvura shoma, tikwanise kuti vanhu varambe vachirarama. Tisingachenese mvura yakawanda, asi tichenesa mvura shoma maringe nemushonga unenge uripo. zvova zvakonzeresa kuti vanhu vange vachishayiwa mvura muchinguva chino apo tichitarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa kuti mvura ingawanikwa yakawanda sei kubudikidza nekuwana mishonga yakawanda asi uko kunenge kwaita madrought kuzoita sana sekene naharava demu tinenge takutongoisa kunanya denga kuti dai vationawo mvura yanaya yakawanda madhamu aya kana mvura inokwana.
Iyi nzvimbo dzipi dziri kusangana nedambudziko iye zvino vachidemi?
Patongosvika panguva yatiri iyi yekuti mvura yashoma zvinenge zvakutobata guta rese kuti kune mazuva asingachawanike mvura kune dzimwe nzvimbo yomboendawo kune dzimwe nzvimbo mazuva mashoma oro maava mashoma kuti vanhu kwainenge yambouya vanhu vambotichereredzirei varambe vaine mvura vakwanise kuramba vachiita mabasa avo.
Ndezvipi zvamungataurirawo vateereri vagari vemuHarare pane ino nguva kuti vange vachiita nekuti tinonzwawo kuti mvura yemumabhohoro iri kunetsawo zvakari kuwana?
Tinotaurira vagari ndechekuti mvura yatawana iyoyo ngatiishandisei zvine ungwaru. Ngatisapfachura mvura yatawana tikageza toisawo mabhaketi tozoseenzesa mumatoireti. Tikageza motikari tisageze motikari nemahosipaipi. Tigezewo motikari tikaisa mvura mumabhaketi asina kunyanya kuzarisa aishoma. Kana tichigeza mvura tisageze nemashawa tise mvura mubhaketi. Tisageze mapureti mvura ichingopfachukira nekuti iripo iyoyo haisi kukwanirana vanhu vese vari muHarare.
Rimwe dambudziko rinotaurwa nevagari vachideme nderekuti havaziviswi mazuva anenge achiuya mvura munzvimbo dzavagere zvokudai vaiziva vaigara vakacheredzawo migoro nemabhavha. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Hongu iro dambudziko tatoriona tiri kutorigadzirisa. Chatingati timetable yekunge ichienesa mvura kunzvimbo dzakasiyana siyana yapedza kugadzirwa. Manje manje tinenge takuchiendesa pese patinotaura nevanhu pasocial media, kumaredhio, kumatv kuti vanhu vange vachiziva kuti kwavo mvura inoya mazuva api kuti vakwanise kunge vachichereredzera mvura. Tine urombo zvikuru nedambudziko riripo iri asi tinotokumbira kuti vanhu vatinzwiwo urombo nekuti isusu tiri kutosvika navo muhana dzedu kuti kuzvino vanhu voita sei.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, ATUS, rinoti riri kuita musangano nenhengo dzaro muBulawayo mangwana. Musangano uyu unonzi uri kuitwa pasi pechirongwa cheSafe Learning Institutions Initiative. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu uchange uri wevadzidzisi vanobva kumatunhu eMatabeleland North, Matabeleland South neBulawayo, uye uchapindwawo nemasangano eVeritas, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Student Christian Movement of Zimbabwe nemamwe. VaMasaraure vanoti musangano uyu uchakurukura matambudziko ari kusangana nevarairidzi. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Musangano watinawo mangwana ndewe madzidzisi vachironga nyaya dzesefiti yavo. Kuti vachizvingaite kuti vave sefi mumabasa, tichitarisa sefiti yavo kubvira pamuhoro wavanowana, tichitarisa sefiti yavo mukurohwa kwemasangano akaita seruling party vanomboya vachivaharasa vachivarova muzvikoro. Saka donzo redu nderekuwana mufungo wemadzidzisi kuti zvikoro zvedu kuti zvive sefi, kuti ivo sevaticha vave sefi, vana vave sefi, chii chatingaite senyika kuti vave sefi?
Vanenge vari pamusangano uyu ndivanani?
Musangano uyu uchakutwa nevadzidzisi vatorwa mumadistricts ese eMatabeleland South neMatabeleland North nevamwe vadzidzisi vemuBulawayo. Uchazengezve uchikoordinatwa nemamembers egungano ratinoti reSafe Learning Institutions Initiative rinosanganisira ATUS, rinosanganisira Student Christian Movement of Zimbabwe, Veritas, NGO Forum neRAU.
Ko mamwe masangano evadzidzisi anenge aripo here?
Masangano evadzidzisi hapana vakonfirma kuti vachange vakachiuya, asi takange tavakoka kuti vauye. Asi vakange vauya tinovagamuchira nemaoko maviri, saka vatumira magwaro ekuvadeedza kuti vanga vachiuya.
Chamunotarisira kubudisa mumusangano uyu chii?
Chekutanga tinoda kuchibudisa negwaro rekuti vadzidzisi vemuZimbabwe vari kuti chiini nyaya yesefiti. saka tikutarisira kuburitsa yatinoti position paper ishangiri yematicha ekumateveland position paper ichabatanidzwa nemaposition paper atakatora kumadzidzisi ekumashonaland tichazenge tichibatanidzana neya tichawana kumasvingo nemidlands kuti tikwanise kuti tizoenda kuhurumende tichikumbira hurumende kuti ikwanise kusaina chibvumirano chesafety mumaschools inonzi Safe Schools Declaration of 2015 yakaitiwa kuOslo ndo yatiroda kuti tizonolopa tichishandisa position paper yatinenge tabva nayo kumadzidzisi venyika yose tikutarisazve kuti tichazenge tichishandisa kulobha kuparliament kuti parliament ipushe kuti pave nemaregulations anogarandia safety yevana nevadzidzi kana vari pabasa ravo ravanoita muzvikoro
mati panenge pane mamwe masangano akazvimirira ega akaita sana Veritas NGO Forum basa ravo pamusangano uyu ndirei
basa remaorganizations aya tikatarisa verau vanoita zveresearch zvetsakuruso vanotibatsirira neutesha hwavo wenjere hwekutsvagiridza nyaya hwekutsvagiridza nhunha dzevanhu vanotibatsira kudokumenta nekuresearcha tikatarisa vanhu vatikuti veeastern christian movement vanotibatsira zvakare kuti vanomirira mastudents echitendero tichinzwawo pfungwa dzevadzidzi vari kumatertiary institutions vanosanganisirawo vanhu vachazomara vavo varayiri tikatarisa vanhu vatikuti veeveritas vane mbiri yekuziva zvemutemo
avo vange vari mutungamiri weatus vaobert masaraure vachitaura vari parunhare vari kubulawayo
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7 p.m mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8 p.m nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001202465038 nhamba idzi zvakare 001202465038 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vakuru vakuru vemusomalia vanoti vanhu makumi vaviri vafa uye vamwe makumi mana vakakuvara zvichitevera kuputika kwemabhambu mumotikari mbiri muguta remogadishu izvi zvaitika mushure mokurwisana kwemauto nevarwisi mumigwagwa yeguta remogadishu nhasi zviuru nezviuru zvevanhu muAlgeria zviri kuenderera mberi nokuratidzira muguta guru renyika iyi senzira yekuratidza kusafara kwazvo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAbdelaziz Bouteflika rekuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kuitira kuti vatonge kwematemu mashanu apo Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yava pajo kuitwa mubato iri hamuna kumira zvakanaka nhengo dzebato iri dziri kuswera dzichikandirana magovhu nematete musocial media pamwe neWhatsApp zviri pachena kuti mubato iri maita zvikwata zviviri zviri kunetsana chimwe chikwata chiri kutsigira vachamisa. Chikwata ichi chinoti vachamisa havafanirwe kukwikwidzwa pakongresi muna Chivabvu. Chimwe chikwata chiri kutsigira munyori mukuru webato vaDouglas Monzora pamwe nemumwe wevatevedzeri vomutungamiri webato vaElias Mudzuri. Chikwata chiri kutsigira vachamisa chiri kufambisa mashoko ekuti vaMudzuri navaMonzora vari kushandiswa neZANU PF. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti aya anongova mashoko okusvibisa vaMonzora navaMudzuri. VaMonzora vanoti zvigaro zvose zvebato zvinofanirwa kukwidzwa sezvinodiwa nebumbiro rebato. Asi chikwata chavachamisa chiri kuti vanhu vakaita savaMonzora navaMudzuri havafanirwe kupihwa mukana paKongresi. Pari zvino matunhu ari kuronga kudoma vanhu pazvigaro zvichakwikwidzwa paKongresi. Chava kunetsa mubato iri ndechekuti nderipi bumbiro remutemo yebato richashandiswa paKongresi iyi. Mutauriri webato vaJacob Mafume vakaudza Studio 7 zvondorino kuti zvigaro zvichakwikwidzwa paKongresi ndezvomutungamiri webato, vatevedzeri vake, sachigaro nasachigaro webato nemutevedzeri wake. Asi vaMonzora vakatiwo bumbiro remutemo webato rinoti zvigaro zvose zvinofanirwa kukwikwidzwa. Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika muMDC ndizvo zvinoitika mumapato mazhinji panguva yakadai, asi chikuru ndechekuti vachamisa vanofanirwa kuratidza utungamiri hwavo nenzira inoratidza kuti sarudzo dzemapato dzinoitwa pajekerere. VaMavhinga vanoti MDC inofanirwa kupinda nekubuda musarudzo yeKongresi yakabatana pasina kuvengana nekupumana huroyi kuitira kuti veruzhinji varambe vachivatsigira.
Chandinoona segweta ndechekuti chinofanira kutungamidzwa kutevera zvakatarwa mubumbiro remusangano weMDC. MDC inoreva kuti Movement for Democratic Change. Kureva kuti maitiro avo vanofanira kunge vachitevera gwara rehutongi hwejechetere ndo zvakakosha, uyezve tinotarisira kuti pave nemuenzaniso wakanaka hwemaitirwo anoitwa sarudzo, nekuti chikuru chinenge chichibva kumusangano weMDC ndechekuti pave nemaitiro matsva munyika panyaya dzezveutongi mumapato nemune dzimwe nzvimbo. Nekudaro vanenge vachiona tenge titasa muenzaniso nemucherechedzo wakanaka unofanira kubva kuMDC. Chavanofanira kutungamidza kutevera zvakatarwa mubumbiro ravo remutemo rekuti zvinofambiswa sei panyaya dzesarudzo murunyararo pasina bopoto, pasina mhirizhonga.
Vanoita sokusawirirana panyaya yekuti zvigaro zvinofanira kukwikwidzwa ndezvipi. Munoona sokuti pane chiri kuitika here mubato iri maererano nenyaya iyi?
Zvemakakatano hazvifaniri kunge zvichiitika, nekuti zvinofanira kuva pachena kuti bumbiro remutemo remusangano rinombova ripi, rinoti kudii. Izvozvo zvinofanira kunge zviri pachena, uyezve kana dzichinge dziri pfungwa dzevamwe kuti zvimwe zvigaro ngazvisakwikwidzwe, chinofanira kuti chiitwe iko zvino chekuti mutungamiri weMDC vanosochamisa vanofanira kuchitungamira vachitaridza kuti kwete, kana zvigaro zvese zvichikwikwidzwa ngazviitwe, vanhu ngavazviite, pabude sarudzo yakanaka, pobuda utungamiri unotora musangano kuenda mberi pasina kutsemuka kwemusangano kana makakatanwa kana kutatsurana kuita kuti vamwe vanhu vachizoramwa musangano. Chingava chinhu chikuru chingayemurwa zvikuru kana musangano weMDC ukapinda musarudzo idzi kuKongresi yavo ukabuda vasina kutsemuka.
Kuti maprovhinzi asarudze vamiriri vayo vakasununguka vasingatye, chii chinofanira kutaurwa navatungamiri veMDC kumaprovhinzi aya?
Chikuru chinofanira kuitwa iko zvino, vanhu vemusangano vachitarisa kumutungamiri wemusangano vachamisa, ndechekuti nechimbi chimbi ngavagare pasi nevakuru vemusangano wavo, kudai ngava standing committee kana kuti vakurumidze kutaura kuvatsigiri nenhengo dzese dzemusangano kuti gwara remusangano rakamira rakadii, ndezvipi zvigaro zvinokwikwidzwa nzira dzachona dzinofanira kuti dzifambiswe sei. Zvoitwa vakuru vemusangano vanotungamirwa navachamisa vachitaura kuti vanhu vasatya nekuti tsika yesarudzo haisi tsika yakaipa, itsika yakanaka kwazvo inofanira kukurudzirwa.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare vari kuNew York kuno kuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Musanganya huye achitiudza zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zvatiri kuona zvichiitika munyaya dzemakereke, nyanya ezvemweya. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Tinotenda munotaura namufundisi Richard Moyo, ndiri kuno kuSouth Africa kuPretoria. Tinoti kwazuwai mhuri yeseZimbabwe. Pakunamata kwekudhara nekwazvino, chekutanga ndoda kunyanya kutaura pasi misikidzo chezve chiprofita zvemweya. Chiprofita chachirangarira kudhara-dhara chaiva mukati memacheche emapostori aya ainamatira mukati memuti, ari kunamatira mukati mumaiva nechipostori. Makereke machichafa nemasinagoga waechirunga anga asina chiprofiti, vachingoti hakuna chinonzi chiprofita. Asi nokufamba nokufamba vakazouya vakava vakachinja vakauya nemwe mutovo kuti vagone kuva nemwe nzira yakanaka. Saka ndo chimwe chimiro chakanga chiripo, but nhasi uno ukachitarisa zvinhu zvazvamira zvakadai kana tiri kunoonesa vafundisi, chiri kuitika chine chinotirwadza, chatisiya tasviba zvikuru. Nokuti zviri kuitika zvino zvinotirwadza, zvinotibata mwoyo nezvakaitika. Nokutanga tichifungidzira kuti kana tichiona zviri kuita vanhu vachinzi munhu unonzi wamutswa apa, kuinzi munhu atengwa. Saka zvino zvinotibata and tichiona chirangara zvikuru kuva kuti nhau yakafanei haisi nhau inosvibisa munhu umwe chete. Inosvibisa munhu wese anonamata mutsara Mwari nemutsara Jesu, anotinda naJesu Kristu.
Ndinotaurawona asilindirekuchitongwisa muZimbabwe.
Kwakadiko kuchitongwisa uko?
Kuchitongwisa kuri right chaizvo.
Tipewo pfungwa dzenyu.
Tete, iyi ndo yanguva yekupedzisira yaitaurwa mubhaibheri yakuratidzwa.
Sei muri kudaro?
Tikada kuongoraura machechi mazhinji iwawo aya, machechi ezvinezvi mazhinji acho aakuita zvebhizinesi, noti zvaMwari.
Hello maititi.
Hello, makadiko.
Tiri wadi zviri sei sei ikoko?
Ndakaona kuti tingatarire muriza rekisheni yangu dai kupararira iyi. Free Miza Rekshen, aiwa, takachomuka zvichichodya spaghetti nenhiri nenyama after resurrection.
Makazvifunga sei kuti mupinde muRiza Rekshen?
Ndakaitipawa zvangu naava profeti Lukawavo. Vakatiitira mashura, ndiwo anonzi mashura iwayo, ekuti munhu anoti iye amupa munhu akafa ndaramba. Ndokutomuda kuti kana ane nharo ngaanyatsoonana nemi fetofeti nekuti ndezvada kumubvunza.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tina mukoma Albert, shamwari yedu yepano pastudio 7 mukoma Albert Nyarugwe panhare regai tibva tavadedza. Hallo mukoma Albert.
Hallo sis Marvelous, how are you?
Aiwa tiri wadi, tiri kuona skiti yenyuyo, manga mafungei kwapa?
Ndakatarisa video yeprofeti yakandishamisa chaizvo nezvandaiona, nekuti ndaiona munhu achifema zvake apo zviri kunzi ndiri kumutsa munhu akafa. So zvakangondinakidza ndikangoti regandotedzera zviri kuitika ipapo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm chiri kutarisa dambudziko renzara ratarisana nenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. America inobatsira Zimbabwe nemari yokutenga chikafu inoita mamiriyoni 10.5. Vamwe vagari vomuHarare votarisana nedambudziko rokushaya mvura. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.